Sujoseven yakataura nevatungamiri vemakereke vakasiyana siyana nemugovera avo vakadoma imwe kereke iri muHarare yavanoti yakonzeresa kurwara kwakanyanya kwenhengo dzayo dzinenge dzasiyiswa mishonga yadzo zvikuru yeHIV and AIDS. Vafundisi ava vanoti zviitiko izvi zvave kusvibisa makereke sezvo asiri ose anoita mabasa akashata saiwaya. Mufundisi wekereke inonzi Cornerstone Fellowship International Dr. Grace May Taruvinga vanoti hakuna mufundisi ane mvumo yekuudza mutenderi wake kuti asamwe mishonga yeHIV AIDS nokuti ibasa ravana chiremba avo vane ruzivo nekodzero dzokuita basa iroro. Dr. Taruvinga vanoti nyaya yokusiyisa varwere mapiritsi aya yakangofanana nekuuraya munhu nokuti mimwe mishonga inonwiwa zveupenyu hwese zvokuti munhu akaregedza kunwa anogona kutofa.
Person akambokwisa pamapiritsi ndiye ane right yekukubvisa pamapiritsi. Tomboti it's sugar. Kana wapora handiti vachangoona kuti ukanwa mapiritsi sugar ichoramba ichidzika, voona kuti your sugar is now normal, they tell you kuti you are now fine, stop taking medication. But zvekuti munhu ari kurwara kana kuti they are HIV positive, mufundisi omuti you are now free of HIV, voregedza kunwa maARVs, that is not correct. That is actually kwandiri, that is murder by irresponsibility.
Va George Biswick, mufundisi wesangano rinonzi Christian Family Church riri kuchitungwiza, vanoti pane chisotsi chiri kuitika kune mamwe makereke anoti vanhu vapupure kuti vaporeswa asi zvisina kupasiswa navana chiremba vakambovapa mapiritsi acho.
We cannot say madokta has kushandiswa naMwari because ari kubatsira upenyu hwevanhu vanodiwa naMwari. Saka chinowanzoitika ndechekuti vanhu vanodzidziswa kana kuti vanokuti you are healed right now, ende vamwariko vanokochwa kutogadzira a testimony so that zvoita kunge apora, but zvisiri verified nemadoctors. Saka izvozvo zvino zvaita kuti vanhu vaite default pamedication yavo iri very critical paupenyu hwavo.
VaBiswick vanoti vakambosangana nemumwe munhu akange ave kurwara zvakaipisisa zvokuti vakatozotanga kutaura naye vachimudza kuti Mwari anoshanda navana chiremba avo vakapiwa njere dzokuziva mishonga inorapa zvirwere zvese.
Kuti akaenda kune one of these prophetic guys ndobvasiya mashe program yeyamaarv reri hospital visit anga atoti tichitoreta zvisingaiti. So I had to coach and to counsel Monier, but no, look, we don't turn you against my doctors. We actually point you to God. And God uses my doctors, my medical practitioners, which we actually write.
VaBiswick vanoti vafundisi vakadai vari kushandisa varwere ava kushambadzira kuti vapora iri nzira yokukwezva vanhu kuti vaende kumakereke avo sezvinoita vemabhizimisi. VaBiswick vakaratidza kusuwa nenyaya yokuti makereke haana kubatana, nokudaro pari kushayika kutsiurana pachavo izvo zvave kukonzera kufa kwevatenderi vane zvirwere zvinokwanisa kurapika.
Pano engineer matestimonies aya ende zvotageta vanhu vari vulnerable vakafanana vanhu vari pa medication yavo wo default so costa upenyu wavo. So kuti dai papa ne mechanism yekuti people follow through munhu anenge achinzi iyeye aporeswa pamberi pevanhu, they investigate kuona kuti zveshuwa shuwa here munhu iyeye anozopedzisira akaita sei. Because you would discover kuti anotanga kutodeteriorata from there, like the case yandakutokuudzai. You see, but challenge yet now is the church is so divided. Avano ita two line rawa, avano ita two line rawa.
Nakubatana.
Avana. Saka you can actually see kuti voice rachuru baraitwa watered down. And we have anoita stand up against those things. Sometimes anubatova like an enemy. Vamwe magroups.
Reverend Oliver Mandisodza vanotungamira sangano reMen of Valor Purpose and Vision Trust kana kuti MVPV vanoti vafundisi havafaniri kuita dambe neupenyu hwevanhu nokuti vana chiremba ndivo vane ruzivo nehunyanzvi mune zvenyaya dzezveutano.
Ndifunge kuti zvingabatsira kuti tiite maexperiments kuita kuita dambe neupenyu hwevanhu. Ndinoona chiri chinhu chinosuvisa zvikuru chisingagamuchiriki kana tiri kunyaya yekuti soko raMwari rinofanira kubatsira vanhu.
Mukuru wesangano re Young Positives rinobatsira vechidiki vanorarama neutachiwana weHIV vaKelvin Magura vanoti vari kusanganawo nevechidiki vari kudzoserwa utano hwavo kumashure nemamwe maprofita ari kuvaudza kuti vainge vapodzwa neminamato yavo.
Kusangana nemamwe varoita zvekunzi wapora nekutenda yatinoti iyo faith healing muchirungu. Iri dambudziko rakanyanya kuvana vechidiki nokuti rinokanganisa nyaya yekutedzera kumwa mushonga yatinoti adherence pachirungu. Uyezve mwana kana akatadza kunyatsotedzera kumwa mushonga, mwana ari kuonda uyezve ari kuita kuti miviri yake ive inodzimbikana.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zveHIV neTB kana kuti rurindi mubazi rezveutano Dr. Chiedza Mupanguri vanoti idambudziko ravari kusangana naro mazuva ose nemhosva yekuti makereke nemaprofita awandisa ayo ave kuvhiringidza utano hwevarapwi.
Kuwanda kwaita maprofita ari kunamatira vanhu, vanhu vari kuwanikwa vachiudzwa kunzi vapora vobva vasiya mushonga, vobva vatorega kuya kukliniki nokuti vanoziva kuti vakarega mushonga vakazoya kukliniki vanokwanisa kuzotukwa nemanesi, saka vanobva varega kuya kukliniki. Asi vanhu ivava vanozoona vazokomplicata ndo vanoziva vane macomplications endi kazhinji kacho mushonga wacho pavanozodzoka mushonga wacho unenge usanyanya vabatsiri, vamwe vanobva vasvika pakufa. Saka idambudziko chairo ratiri kuwana mazuva ano.
Dr. Mupanguri vanoti vanhu vakaregedza kunwa mishonga iyi vanozoguma varwadziwa nematenda erurindi kana kutemwa musoro zvinozogona kukonzeresa chirwere chemeningitis zvinova zvinonetsa kurapa nokuti masoja anorwisa zvirwere izvi anenge akurirwa neutachiwana hweHIV.
Vanhu ava vanozowanzorwara zvirwere zvatinoti maopportunistic infections anoteka advantage yekuti virus inenge yawanda muropa. Maopportunity infections akafanana nemeningitis ndo iri common. Kazhinji munhu anotanga uri musoro and then mumwe anozokurasika pfungwa. Vazhinji vanotoya vapa stage yekuti kunyangwe mukazoda kupa mushonga dzimwe nguva it will be too late, munhu anokwanisa kuzoshaya. Zvirwere zvakaita zvakare sana TB and kazhinji kacho vanhu vanozouya zvirwere zvatova advanced zvatovaparadza zvokuti mushonga yatinozovapa inokwanisa kutadza kuvabatsira.
Vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete ndivo vari kunwa mishonga yechirwere cheHIV kubva mumiriyoni imwe chete ine mazana mana ezviuru, zvichireva kuti kune vanhu mazana maviri ezviuru vasati vatangisa kunwa mishonga iyi. Imwe nyanzvi zvakare munyaya dzezvirwere zveHIV AIDS nerurindi mubazi rezveutano Dr. Tsitsi Apollo vanoti chimwe chikwata chevanhu vanoregedza kutora mishonga iyi ndechevaye vakaenda kunoshanda kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana uko kwavasingakwanise kupiwa mishonga iyi pachena sezvinoitwa muZimbabwe. Dr. Apollo vanoti varapwi ava vanozoguma varwara uye nedzimwe nguva voshayikira ikoko kana kuya kuZimbabwe vave kurwarisa vongozosvika kumusha zvirwere izvi zvakomba uye zvisingachakwanisika kurapika kusvikira vazoshaya. Dr. Apollo vanoti munhu wese anenge atangisa kunwa mishonga inorwisa utachiwana weHIV haafanire kuregedza nokuti mishonga inofanira kunwiwa nemunhu upenyu hwake hwese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamire.